This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 22, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyakupiwa basa remunyori weguta reHarare vaJames Mushore vanomiswa basa nevakavanobata chigaro chameya weHarare.
Mumwe wechidiki muzano PF vaS Lumumba vanoti vakadzingwa pachigaro navaPatrick Zhuwau nokuti vakaramba kuita zvido zvavaZhuwau.
America yoronga kuwedzera mari yekubatsira Zimbabwe kuti itenge chikafu.
Vakaremara vanoti hapana chekupemberera kuzvitonga kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukanzuro yeguta reHarare zvichitevera danho rinonzi rakasvikotorwa nevakasarudzwa kuti vafanobata matomo ameya vaChristopher Mbanga rekusvikomisa basa vachangodomwawo semunyori weguta vaJames Mushore. Mumwe kanzura asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti danho rakatorwa navambanga iri ratsemura nepakati kanzuro yeguta iyo ine makanzura eMDCT akawanda. Mamwe makanzura anonzi haasi kufara nazvo izvo zvinonzi zvave kuita kuti aone vambanga semutengesi ari kutungamidza mberi zvido zvegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere avakamisa meya vaBernard Manyenyeni basa nechitatu. VaManyenyeni vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weEben Council Act mushure mekunge vapinza vaMushore basa nenzira iri kunzi navakasukuwere yakanga isina kutwasuka. Mukutarisa zviri kuitika mukanzuru yeHarare, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Izvo ndingangoti zvinhu zvatichada kuti tiongorore sebato, asi ini somutauriri webato reMDC ndinowana information yokuti Mr. James Mushore kana kuti vaMushore kupinzwa kwavakaitwa basa vakapinzwa zviri pamurao, zviri pamutemo. Resolution yakaitwa necouncil yakaitwa zviri unanimous, zvichireva izvo kuti yakaitwa nemacouncillors ose, pakashayiwa kana mumwe zvake akapokana neresolution iyoyo, kusanganisa councillor weward 8 vanova ndivo acting mayor councillor Christopher Mbanga. Saka vaMushore ziri kuti vari pabasa, kana zviri zvokunzi hanzi vamiswa basa nezvinhu zvatatongoverengawo mapepa hatisati tazviongorora tazvipepeta, asi ndiri kuti seposition yeparty, iniso mutauriri weparty, tiri kuti hapana chachinja paposition yedu panyaya yavaMushore, hapana chachinja paposition yedu panyaya yavaManyenyeni. Nyaya dzose dziri mbiri dzavaMushore neyavaManyenyeni dzava nyaya dzaakumatare edzimhosva.
Asika vaGutu, tiri kunzwa kuti makanzura ebato renyu havachisiri kuwirirana nairo danho riri kunzi rakatorwa navambanga iri. Imi sebato sei muri kunonoka kupindira kuti mugadzirise nyaya?
Jonga mubvunzo wandibvunza mubvunzo wakanaka zvikuru, asi muchishona chedu chinoti hanzi dembo harivhiirwi pane vazhinji. Isu sevatungamiri pane zvatiri kuita, zvatiri kugadzirisa kuti zvinhu zvive zvinofamba zvakati twasa twasa. Kunyunyuta kwamakansela hongu ndinokunzwisisa, uyezve ndinoona sokuti kunyunyuta kune kodzero, kunyunyuta kwandinototiwo neni wacho ndakanyunyuta senhengo yeMDC. Asi pane nzira dzatinoita nadzo sebato redemokrasi kana takugadzirisa nyaya dzakaita saidzoni.
Ava vanga vari mutauriri weMDCT vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Chimoto chinonzi chatanga zvakare muzanu PF zvitevera kudzingwa kwemuwe wechidiki mubato iri vaSL Lumumba sasachigaro wekomiti yavana chipanga mazano musangano reZimbabwe Youth Council. VaLumumba vakadzingwa mukomiti yeZimbabwe Youth Empowerment Strategy for Investment negurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuwao. Asi vaLumumba vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti hapana chavakatadza kunze kwekuramba kuita zvido zvavaZhuwao.
NavaZhuwao takati nesanei nebasa ravanga vanditumira kuti ndinovaitira. Uriva ichivairo basa rekuti nditungamire chirongwa cheYouth Empowerment Strategy Steering Committee. Ndatumwa kuti ndiite basa iri papera mazuva mashanu. Ndakanzi chiuya kuno tava kudzinga basa. Ini kubasa mahandidzingirei. Ndanza kudzingira basa because pane masina patiri kunzwisisa kuti mari yakafamba sei, uyezve pane patiri kunzwisisa kuti uri kambani yako nemakambani atikudzira nawo zviri kuconflict. Saka tava kudzingira izvozvo. Asi ini ndikafunza ndikariko kudzingwa kwacho kusina kana interview, kusina kana suspension, kusina kana audit. Unongodzingwa munhu after 30 days makambozvokupi. Ndopatikanetsana pabvu mapesendera nhatikaita na minista vangu waZhuwao.
Asika vamwe vanoti imi maimbo dyidzana ikoko kuzano PF uyezve munobva kunzvimbo imwe chete uyezve muri mubato rimwe chete, saka chii chazoita kuti imi mutange kukandirana makobvu nematete iye zvino?
Icho icho kwade kuti tinobva kubato rimwe chete. Ende ndoda kuti nditaure kuti vateereri vanzwisise kuti handina kuvenga vaZhuwao. VaZhuwao mukuru wangu kuzano PF, hatina kupesana nenyaya dzezano PF. Tapesana nenyaya dzeunhu hwavo ivo munhu wacho. Kusi kuti handivadi, hakusi kuti havasisiri komredi wangu, ndikomredi vangu chaizvo. Asi kana vakanganisawo komredi wangu, ndinofanira kubvumidzwa kutaura kuti ii muri mukuru zvenyu mambo. Asi mambo apa matadzo, handina kuziva kuti pandikajoina zano PF ndaifanira kubva ndabvumirana nezvose zvinoitwa nezano PF. Ndaifunga kuti ndinobvumidzwawo kutaura kuti aiwa apa tarasika varume apa tabvuma. Ende ndinofunga because of nenyaya iyoyo yekuti handisi kubvumirana nezvese ezvokandadzingwa basa.
Zvii zvamuri kunyanyopokana navaZhuwao?
Inini zvangu ndikunyanyopokana navo nenyaya yekuti chikwata chavakandipa kuti nditungamire takazara vanhu vasingazive zvebasa racho ratiri kuda kuita. Chikwata chiri kufanira kubata nyaya dzenyika yose, vechidiki venyika yose, asi chakaiswa vanhu vasati vambonatsoshanda nevechidiki kana kupfungamira vechidiki.
VaS Lumumba inhengo yeZanu PF vanga vachitaura vari parunare naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Marvelous abatawo vaZhuwao kuti tinzwewo divi ravo.
Chekutanga hapana kukandirana makobvu nematete. Chiripo ndechekuti ndivo vandikandira makobvu nematete. Saka ndinongoti hangu pane zvavataura hazvisi chokwadi. Chekutanga chechipiri ndinoti pane zvakadaro zvavanenge vachitaura kuti sekutaura kwavaita, I think that I am not fit to hold public office. Tine constitution yeZimbabwe inovapa mukana wekuti vaendese pfungwa dzavo nezvichemo zvavo kuti zvinoongororwa nevanoongorora izvozvo. Asi basa rinofanira kunge richiitwa kuti vechidiki vemuZimbabwe vakwanise kunge vachibudirira riri kuenderera mberi. Dzimwe nhengo dzesteering committee dzakakwanisa kuita basa radzo, vakakwanisa kuunza ripoti yavo yekutanga irudzi zero draft nhasi na10 o'clock which yavapresenta kwandiri saminista. Ndo yandichazenge ndaa kupowo kune vamwe vechidiki kuti vaone kuti pfungwa dzirimo ipfungwa dzinokwanisa kuti titore here sehurumende tishande nadzo. Izvi zvabva kusteering committee nevechidiki vakati kuti siyanei, isinei nezvematongerwo enyika, isinei nezvimwe zvese, asi inenge iine chinangwa chekuti vechidiki vemuzimbabwe vabudirire.
Saka basa iri ranga rakabatwa nava Limumba makatowanikwa muchiripa kune mumwe munhu here uyezve mutitsananguriro kuti ndiani?
Hongu basa iri rakapuwa kuna vatafadzwa Sengwe. Munoziva zvinoitika panoita vanhu. Vanhu hatina kufanana tese, maonero anosiyana. Saka pano vanhu pavanoita maonerano anenge akasiyana, zvinenge zvaka zvinoona sekunge zviri nani kuti vapesane mashandiro kuti vamwe vasare vachiita basa. Handione zvichibatsira kuti pane vanhu vasiri kunatsoonerana zvimwe chete voramba vachingoenda kuita sekungonyeberana sekunge vari kushanda vese. Handinoona sekunge tinenge tatadza kubatsira vana veZimbabwe.
Gurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuwau vachitaura vari parunhare vari muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yevanhu. Tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Vakare mara vanoti munguva dzemhemberero yekuzvitonga kuzere inguvawo zvakare yekuti veruzhinji vadzamise pfungwa dzavo pazvishuwo zvevakare mara. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Vanoona nezvezvirongwa zvebudiriro musangano guru revakare mara reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCO, vatsarai mungoni vanoti pane zvakawanda zviri kunyenyeredzwa nevatungamiri venyika zvakanangana nebudiriro yevakare mara. Vanopa semuyanzaniso wemamiriro ezvinhu mubazi rezvedzidzo. Vanoti vakare mara havakwanisi kudzidza pazvikoro zvakawanda kuburikidza nemavakirwo azvakaitwa. Vamungoni vanoti vanhu ivava havakwanisi kushandisa nzvimbo dzakaita semakamuri akavakirwa pamusoro nezvimbuzi zvisingapindike newheelchair. Vanoti vakaremara ava vakwanise kushandisa zvimbudzi zverudzi rweBlair sezvo vasingakwanise kuchonjomara kana vave kuda kuzvibatsira. Vamungoni vanoti hurumende haina urongwa hwekuve nevarairidzi vanoziva rurimi rwesign language zvinova zviri kuita kuti vasingagone kutaura kana kunzwa vasarire shure nedzidzo. Vanoti vasingaone vane dambudzikowo zvakare.
Tochiona vana vasingaone hakuna mabhuku ari murunyoro rwavo ruyaro rwemapundu iyayi yatingati braille. Kudzidza kwavo vanoita zvekuverengerwa nemumwe munhu akateerera achiverengerwa. Saka zvoita kuti votadza kuita mamwe masubjects akaita semasciences anogona kuuya ari mumadiagram kana kuti mathematics.
Baba Mungoni vanoti sangano ravo rave nemakore akawanda richikurukurirana nevehurumende pamusoro pekukosha kwekucheuka vakaremara pasina anotirimuka.
Hapana munhu akaremara ari pamusoro apa anoita kuti zviitike, nekuti vakadzi vakakwanisa kuwana shanduko panyaya dzemitemo, panyaya dzemapolicies, nekuti vakanga vakaitwa represented muzvigaro zvepamusoro. Saka kana musina mumwe wenyu akakumirirai pamusoro apo achitaura zvinonetsa kuti paitike shanduko.
VaEdward Chideme mugari wemuHarare uye vakaremara makumbo ese. VaChideme avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vanoswera vari mumba sezvo simbi dzavo dzekupfeka mumakumbo, shangu newheelchair zvasakara. Semunhu asiri pamushando havana mari yekuzvitenga zvinhu izvi. Shangu dzevakare mara dzinoita zana remadhora kugadzirirwa papari renyatwa Orthopedic Center, uye simbi imwe chete yekupfeka mugumbo inoita zana nemakumi mashanu emadhora kugadzirirwa. VaChideme vanoti vapererwa nezano kuti vochitangira papi.
Upenyu hwe36 years hati usore, asi takave vanhu vakagara tiine zvitarisiro zvatitabatsirwa. Tikaona kuti hazi zvizhinji zvaivharwa kuzasuku, hapana chakamboenda kuvakuru. Nokuti isu tinotema nemawalking appliances edu, hakuna kwatinonopiwa mashangu mahara. Tochema makarekarere kuti zvaiitike. Iwe usingaseenzi haukwanise kunotenga bhutsu dzatinofanira kufamba nadzo chakuro pula jinda kunotwaga. Ma leftovers. Kana kumasoja, kana kunekiro ama jina tuwa togara pa sito gazira tega. Sinorwaza.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende kuti icha gadzirira sei matambudziko ari kutaurwa nevakaremara ava. Asi zvino zvikaramba zvakadai hurumende isingatore matano akasimba ekugadzirisa matambudziko evakaremara. Vakawanda vavo vakaita savamungoni vachideme namai mageza vacharamba vachichema nematambudziko avakatarisana nao mazuva ose. Dakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sangano re United States Agency for International Development kana kuti USAID rinoti rakagadzirira kusimbaradza rubatsiro kuZimbabwe kunyangwe hazvo masangano anopa chikafu ari kutatarika kuunganidza mari yekubatsira vanhu vemuZimbabwe avo voziya nenzara. Sangano re WFP rinotiwo rinoda mari inodarika madhora mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu emadhora asi yakwanisa kuunganidza madhora zviuru zana chete. Hurumende inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mana vakatarisana nenzara uye uwandu uhu huri kutarisirwa kukwira sezvo masangano anopa rubatsiro ari kuti goho remwaka uno harina kumira zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu vatavisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID.
Takatarisa mamiriro ekunze munyika medu Blessing taona kuti Zimbabwe yakasangana nematambudziko ekusanaya kwakanaka kwemvura ende rava gore redu rechiviri tisingawani mvura yakakwana. Naizvozvo zvakasiya mhuri dzine chitsama dzinotarisirwa kunge tisvika ku2.8 million dzisina mikana kana kuti dzisingakwanisi kuwana chikafu chakakwana vachishandisa nzira dzavo vari voga. Naizvozvo zvakaoneka kuti nemaomere azvakaita panotoda rubatsiro runobva kunze. Ndosaka USAID yakatambidza World Food Program mari inoita iyo 20 million.
Mari inoshandiswa sei? Inopiwa vanhu iri mari here kana kuti vanenge vachitengerwa chikafu?
Zvirongwa zvedu zviri paviri. Pane chirongwa chinopa mhuri chikafu chinosanganisira iyo atinoti materials kana kuti hupfu vachiwana usavi. And then dzimwe nzvimbo dzinowana mari yavanotarisirwa kuti ndo yavanichezenge vachishandisa kuti vatenge chikafu.
Rimwe dambudziko ratiri kuona ranyanyo kukura idambudziko rekuti vana havana chikafu chakakwana zvekuti vamwe vacho vakutorwara kana kuti vatingati pachirungu vari malnourished. Muri kugadzirisawo seiro dambudziko iri muchishanda nemasangano anopa vanhu rubatsirwa?
Tine chimwe chirongwa chikuru chatiri kuita tiri kunangana nevana vasiri kuwana chikafu chakakwana. Chirongwa ichi chinotarisa madzimai akazvitakura, chinotarisa madzimai ari kuyamisa nevana vanowana ivo chikafu chinovaka muviri. Pari zvino ongororo yatiinayo inotiudza kuti isusu vana vanosvika izvo 100,000 vari pasi pemakore 5 havana utano hwakakwana zvichikonzerwa nokushayikwa kwakanaka kwechikafu. Saka pakushanda kwatiri kuita nemasangano akaita seWFP pamwe chete neWorld Vision nechimwe chirongwa chedu chiri kushanda nesangano rinonziro reCNFA tiri kuwanisa vana chikafu chinovaka muviri.
Nyanzvi munyaya dzechikafu vatavisani moyo vanoshanda nesangano reUSAID vari parunare muHarare. Zvichakadaro, chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri muBritain vaJason Mateu vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsire vanhu vanoshupika munyika sezvo nzara yapfunya chisero. VaMateu vaunganidza mari yekutenga ma10 kg ehupfu anodarika mazana maviri senzira yekubatsira vanoshupika kuBuyera West. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezverubatsiro rwavo.
Chikonzero chaita kuti ndivabatsire ndechekuti I think kazhinji kacho ndinoona hangu pasocial media chinotaura stereki kuti haa vanhu vafane nzara kwakati zvazodii, but we are not doing anything about that. And then toenderera pamberi toona zvakare kuti chikanzi chavo yachikafu chehurumende vamwe vanonyimwa zvakare. Saka ndafunga kuti regai tingonotsvaga vari kutambudzika vakanyanya vacho tovabatsira kuti vaone chikafu.
Saka imi kana muri ku UK uko chinosvika sei chikafu chacho ku Zimbabwe munotumira iri mari here zvinofamba sei?
Zvakatai tikaipa baba adzimai vangu vakatosimuka kuenda ku Zimbabwe. Saka ndo vari kutotenderera vachiita basa iroro.
Saka vakaenda nemari ndokusvikotenga chikafu.
Ndokusvikotenga chikafu kwakare kumusha. Chatotengwa pamurambinda nhasi.
Saka munosarudza sei vanhu vanozopuwa chikafu chenyichi?
Hazvinetsi, ukapinda mucommunity ka, vanhu vanoziva kuti panhingi nepanhingi pano vanhu vari kutambudzika zvakanyanya. Saka ndo mapira vanongoita iwayo.
Mari yekutenga chikafu inenge ichibva kupi? Muri kuzviita pachezvenyu here kana kuti munobatsirana nevamwe?
Ndakaisa mari yakati wandei, asi ndobva ndazoti vanoda havo kungotibatsira kuti tiwedzere vanhu vatinobatsira vacho. Vangoita macontributions apa pavanokwanisira. So ndine vamwe vakazongocontributa vamwe ma10 pounds, vamwe ma20 pounds kuti zviite zvinenge zviri nane.
Iro dambudziko rechikafu rakakura zvakadii muBuyera West umu semanzwiro amuri kuita?
Rakanyanya chaizvo nokuti Buyera West ndokwandakazvarirwa, ndokwandakakurira. Saka ndine mhuri dzakawanda dzandinoziva dziri kutotambudzika, vamwe vandagara vandinongobatsirawo hienze pandendawanira. Zvokuti iye zvino izvi vanga vava kutaura kuti kune dzimwe mhuri dzaakutoita 3-4 days vasina kana kutombowana chikafu. Hufu chaiwo kuti vahuwane kana kuti vawane chibage chaicho zviri kunetsa. Mari yacho havana.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vaJason Mateu vachitaura vari parunare vari kuBritain kwakare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nzara inotyisa inonzi yakatarisana nevanhu muZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Gwaro repagore rinoburitsa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose rinoti gore rapera raive rekuenderera mberi kwekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvikuru vatori venhau pamwe nevanopikisa dzehurumende.
Vachinyora mugwaro rinoburitswa nebazi ravo rezvekunze kweAmerica, gurukota rebazi rivaJohn Kerry vanoti munzvimbo dzakawanda pasi rose mune kuenderera mberi kuri kuitwa nedzehurumende pamwe nevamwewo vanhu mukutyora kodzero dzevanhu, vamwe vachiurayiwa kana kumanikidzwa kutiza misha yavo.
Gwaro iro rinonzi The 2015 Country Report on Human Rights Practices rinoburitsa pachena kumbunyikidzwa kweveruzhinji nevanorwira kodzero dzevanhu, avo vari kutyisidzirwa kupambwa pamwe nekutadziswa kuzvidzivirira kweveruzhinji kubva kuvanhu vanoita zvinopfurikidza mwero. Gwaro iri rinotiwo pane zvimingamupinyi zviri kutadzisa vanorwira kodzero dzevanhu kuti vaite mabasa avo nemazvo.
Gwaro iri rinoburitsawo pachena kuti chikwata chemagandanga cheDaesh chiri kuenderera mberi nemabasa acho akaipa ekuparadza mabasa emasangano akazvimirira. Gwaro iri rinoti zvikwata zvemagandanga zvinoita mabasa akadai nekuti zvinoziva kuti masangano akazvimirira haasi kutambira zvinoitwa nevanhu vanoita zvakapfurikidza mwero, uye masangano aya anoshanda zvakasimba kudarika dzihurumende.
Mumashoko avo pakuparurwa kwegwaro iri, vaKerry vakatiwo mikana inopiwa nedzimwe dzehurumende yekuti vanhu vasarudze pakati pekutaurira vanhu vakasununguka zvichienzaniswa nekuchengetedzwa kwenyika haisi mikana yechokwadi. vaKerry vanotiwo kusununguka kwevanhu mukutaura zvavanofunga ndiwo musimboti wekusimbaradza nyika.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika pasi rose munyaya dzekodzero dzevanhu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzedu dzemitambo. Vateveri vemitambo munyika vakatarisana nemachikichori emakwikwi mukupera kwesvondo ayo akafararira kumitambo yakasiyana-siyana. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipakurira zviriko.
Kuchange kune machikichori emitambo mukupera kwesvondo ayo akafararira kubva kunhabvu kriketi kusvika kurabhi, kusanganisa kudzoka kwemitambo yekasolaga Premier Soccer League mushure mekumbomiswa achipa mukana kuIndependence Trophy sondo rapera. Asi maziso ese munhabvu achange zvekare ari pamurairidzi weDynamos Paulo George Silva, uyo achiri nebasa rake kunyange hazvo mashoko anga achifamba angare kuti ari kudzingwa mushure mekukundwa mumitambo miviri yeIndependence Trophy. Vanotungamira chikwata ichi vakapa Silva mitambo mitatu kuti akunde kana kuti asiye basa, asi murairidzi uyu angangotadza kusvika kumitambo mitatu iyi sezvo akakundwa nemutare City Rovers kusakubva stadium nesvondo basa riri kubva rapera. Sachigaro weDynamos vaKeni Mubayiwa vakabuda pachena kuti vari kuda mapoints ese mapfumbamwe kubva kuna Silva pamitambo mitatu iyi, zvekuti nzendo yekwamutare iyi iri kurema sezvo mutare City Rovers yacho iri kudawo kukunda mushure mekurohwa mitambo yese yavatamba. Mashoko atiri kunzwa auya iko zvino ari kuti Silva wacho anenge ari kuramba kuenda kumutare Rovers, asi vanotungamira chikwata ichi vari kunzi vari kuedza kutaura naye kuti aende kuti apedzise basa raakatanga. Dynamos iri kusarira zvikuru nezvikwata zviri pamusoro-soro sezvo yasara nemapoints mashanu neChicken Inn pamwe neFC Platinum, zvekuti mumwe waimbotambira chikwata ichi uyo ave kutriangle Guthrie Jokini anoti Dimbare inofanira kuwedzera mwando nekuti pavari pari zvino pane njodzi.
Mutambo unu zvinowanika kuti munokwanisa kunge musinawo fomu zvisiriwo zvenyu zvenguva yachona, but ino bhora rinombooma, saka zvinoda kuti vanopusha futi kuti vawano winning form.
Zvikwata zviri pamusoro zvacho cheChicken Inn necheFC Platinum hazvina mitambo yakanyanyoma svondo rino sezvo maGamecocks ari pamusha neHowmine, panguva imwe cheteyo FC Platinum iri pamushawo zvekare kumandava stadium nechapungu mumutambo wavari kutarisirwa kutora mapoints ese matatu. Imwe mitambo, makundano eInternational Rugby Board Under 20 World Trophy ari kupinda mumitambo yechipiri. Zimbabwe ichitarisira kusandura zvakaitika mumutambo wekutanga apo vakarohwa 24-54 neSamoa. Zimbabwe inofanira kutokunda chete mumutambo wavo neUruguay kuitira kuti varambe vari mumakundano aya, uyezve kuti veruzhinji varambe vachitevera makwikwi acho. Mitambo yecricket yemhando yepamusoro ichange ichiratidzwa muAlexandria Sports Club nemuCountry Sports Club zvekare, apo chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chichange chibandana neTanzania Kenya pamwe neUganda makundano e2020 emunzira yekuenda kuma2018 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nako kambo the most beautiful girl in the world kubva kuna Prince uyo akashaya nezuro. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera rigaitimbotarisa musoro endawo zvakare.
Nyakupiwa basa remunyori weguta reHarare vaJames Mushore vanomiswa basa nevakafana bata chigara chameya weHarare.
Mumwe wechidiki muzanu PF vaS Lumumba vanoti vakadzingwa pachigaro navaPatrick Zhuwao nekuti vakaramba kuita zvido zvavaZhuwao.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, nichitumirai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessings ulutokusiyai maoko aChris Gande munhau dzechirungu.
Thank you, Jonga, and blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 22nd, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande. Here are our top stories this evening. A fired ZANU-PF youth activist clashes with Zimbabwe's youth minister over missing black economic empowerment funds.
Minister Zhuwao has absolutely no control of his ministry. The amount of documents that are leaving his office and the permanent secretary has absolutely no information or knowledge of is amazing, because the ministry is now being run by a friend of his.
The United States Agency for International Development says Zimbabwe is a top priority for Washington in the provision of food aid.
We've seen in Zimbabwe a marked increase in the level of humanitarian assistance. So that shows that the people in Washington are definitely paying attention.
And MDCT councillors are said to be divided over acting mayor Christopher Mbanga's move to dismiss town clerk James Mushore. These stories and much more coming up. Stay tuned. And Indigenization Minister Patrick Zhuwao is finding himself on the defensive following allegations from an employer he fired that he is incompetent, a bully, and self-serving. Studio 7's Marvelous Mhlanganyahuye has more.
ZANU-PF youth activist A.C. Lumumba is raising serious allegations of incompetence and blackmail against youth minister Patrick Zhuwao, who he says fired him for allegedly misappropriating funds and conflict of interest, all of which he denies. Lumumba, who held the position of chair of the steering committee of youth empowerment strategy for only 5 days, says he's going public because the state of the country is in jeopardy.
Minister Zhuwao has absolutely no control of his ministry. The amount of documents that are leaving his office and the permanent secretary has absolutely no information or knowledge of is amazing, because the ministry is now being run by a friend of his.
Lumumba further accuses Zhuwao of firing him because he failed to deliver on what he called conditional blackmail.
The condition that was going to save me is I have to go to Old Mutual, which is the biggest company in the country, and I have to coerce them somehow to bring 2.5% of Old Mutual shares to his office by the Friday, which is in essence how you define blackmail. Of course I couldn't do it.
Lumumba, who says he respects Zhuwao as a senior and someone from the same Mashonaland West Province is from, says his allegations against Zhuwao are not a case of sour grapes, but that he simply wants the minister to be accountable for his actions.
Well, the reason I'm making them so strong is I'm ready for him to call me out so that I have to back them up if I wasn't sure about what I was saying.
Reached for comments on Lumumba's allegations, Zhuwao flatly denied any wrongdoing.
I am denying all of those allegations because these are such serious allegations. I think it is proper that they are taken up to the appropriate authorities so that they are investigated properly.
Asked about the position held by Lumumba for 5 days, Zhuwao said that it has now been filled and work is going ahead.
I appointed a new chairperson. His name is Tafadzwa Sengwe. He's a lawyer. And today they presented the zero draft of the blueprint of the strategy document.
Minister Zhuwao says the controversy will not stop him from fulfilling his mandate to serve the youth. Lumumba, however, is not backing down on accusations against him that he misappropriated funds.
Those are the allegations, and I'm saying if I'm wrong, back them up.
Reporting for Studio 7 from Washington, this is Marvelous Mhlanganyahuye.
The United States Agency for International Development says Zimbabwe is a top priority for Washington in the provision of food aid amid reports of donor fatigue. Jason Taylor, chief of the Office of Humanitarian Assistance and Resilience at USAID Zimbabwe, says indications are that the food situation will worsen in the country as most crops have failed this season. The United Nations has prepared a revised humanitarian response plan which identifies priority humanitarian needs of slightly over $355 million for the period April 2016 to March 2017 to address the immediate needs of 2.8 million drought-affected people. This is 30% of the total rural population, the World Food Programme and UNICEF say responses to their financial aid appeals have not been encouraging, with the WFP facing a funding gap of $200 million, while UNICEF has not received any funds towards its $21 million humanitarian appeal. Taylor speaks with Studio 7's Blessing Zulu about the food crisis in Zimbabwe.
We made our most recent $20 million contribution in response to a terrible drought year in southern Africa in general and Zimbabwe in particular, which we expect will result in very low levels of crop production here in Zimbabwe and near total write-offs in certain areas, in the hardest hit areas of the south. And we decided to make this contribution because we realized that humanitarian assistance would need to be ongoing throughout the coming months following the harvest, particularly for those people who wouldn't have a harvest.
This $20 million, it's given to the people in what form? Do you give them money or food?
This particular contribution is for the World Food Program, and it's going to be for in-kind food. We, in the past year, have done both food and cash for beneficiaries, depending on market conditions. And because we know that the World Food Program is going to be operating in the hardest hit areas, this particular contribution will be in food.
In your statement, we also noted that there is this problem of malnutrition. What are you doing about this?
Yeah, you're right. Malnutrition rates are rising in Zimbabwe. They're still low compared to other areas of the world, but they are on the rise, and so we are worried about the trajectory. Part of our efforts to address that is giving this sort of contribution, because when you're feeding a family, you're going to free up resources for the youngest members. But that said, it's not always going to be enough. We have multi-year development programs that provide food assistance for families and are specifically structured to reduce malnutrition and reduce stunting.
Lastly, has it been easy to raise money?
It can be extremely difficult. Despite the challenges of trying to contextualize your crisis in a landscape of many competing crises, I think we've been fortunate. USAID has really done a good job on the Washington level to understand the nuances and provide assistance where it's been needed most. And so we've seen in Zimbabwe a marked increase in the level of humanitarian assistance. So that shows that, you know, people in Washington are definitely paying attention and we're all pushing in the same direction.
That was Jason Taylor, Chief of the Office of Humanitarian Assistance and Resilience at USAID Zimbabwe, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. In a related development, a Zimbabwean, Jason Mateu, living in Britain, has donated 200 bags of mealie-meal to the most vulnerable people in rural Buhera West. Mateo tells Studio 7's Blessing Zulu it's important for Zimbabweans in the diaspora to help the needy as the food crisis worsens.
I decided to do that after a realization that there is hunger all over the country, and especially in the rural areas. And I am from a rural area, and I decided to say, okay, let me help the West affected. Obviously, you cannot help the whole community, but if we help those that are West affected, at least it goes a long way.
So how did you raise the funds to buy food?
No, I put a big lump on myself, and then I informed friends and family and asked them to come in and donate whatever they can. Some were donating, say, £10, some £20, and so forth. And so we ended up having a big amount to be able to buy quite a lot for
That will cover the whole of Buera West.
But how serious is the food situation in Buera West?
It's critical. I mean, it has gone to the levels where we have got families that go for days without food. So I think if people in the diaspora don't realize the situation that we are in, we'll have go back to Zimbabwe and find that we are only going to be faced with tombstones of people that will have died of hunger. And that I know we are struggling even in the diaspora. But the little that we can spare, if we put it together, you can imagine if we were to say everybody puts a dollar from the diaspora to feed the people in Zimbabwe, that money will be massive and will save a lot of lives.
And that was Zimbabwean Jason Mateu living in Britain, speaking with Studio 7's Blessing Zulu. MDCT councillors are said to be divided over acting Mayor Christopher Mbanga's move to dismiss town clerk James Mushore, who was appointed by dismissed Mayor Bernard Manyenyeni. A councillor who requested anonymity claimed that Mbanga is being accused of taking sides with local government minister Xavier Kasukuwere, who fired Manyenyeni a few days ago, alleging that he violated some provisions of the Urban Councils Act by appointing Mushore. Studio 7 could not get comment from Mbanga as his phone was out of reach. MDCT spokesman Obet Gutu tells Studio 7's Jonga Kandemiri that nothing has changed in the Harare Council, noting that as far as the party is concerned, Manyenyeni and Mushore are still with the Harare City Council.
As the party, I can confirm that if it is indeed true that councillors are disappointed with the decision that we have read about in today's papers, I can understand where they are coming from. I do sympathize with the councillors. And in fact, in my capacity, both as the party cadre and also as the official national spokesperson of the party, I do appreciate their concerns, the councillors, and I can hereby say I fully associate myself with their concerns on behalf of the party. Because as a party, whatever decision or decisions that we take them collectively. The decision to challenge the unlawful and unconstitutional suspension of Councillor Ben Manyenyeni was taken by the party collectively. And this is why we instructed the Zimbabwe Lawyers for Human Rights to immediately file an urgent chamber application at the High Court, which they have since done. So as it is now, we stand by the decision that Mr. James Mushore is the duly and lawfully appointed town clerk of the city of Harare. That is the official position of the party.
How then can the acting mayor go against this decision?
Obviously, I'm not in a position to speak on behalf of the acting mayor. I have not been able to verify this with him. I've tried to phone him earlier on this morning and I couldn't get through to his number.
That was MDCT spokesman Obet Gutu on the line from Harare with reporter Jonga Kandemiri. Coming up, people living with disabilities speak out on Zimbabwe's independence. Stay tuned. But first, a look at regional and international news. The next major test in the U.S. presidential campaign comes Tuesday when five northeastern states hold primaries in Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania, and Rhode Island. World leaders are taking historic action today at the United Nations to try to slow the effects of climate change and fix some of its damage. People with disabilities say commemorating 36 years of independence from colonial rule should also be a time for Zimbabweans to reflect on the numerous challenges that the disabled face. We have this report from Safari Njema.
Programs Officer of the National Association of Societies for the Care of the Handicapped, Tsarai Mungoni, says while Zimbabweans were liberated politically, many still have negative attitudes towards people with disabilities. He says there is a need for a systematic approach to educate communities to safeguard the dignity of such individuals.
They tend to overprotect family members with disabilities, thinking that they cannot go to school. As they interact with other non-disabled children, perhaps they face the risk of being stigmatized, being harmed, and that will tend to affect them psychologically. So you find that they are always kept at home. So persons with disabilities or children with disabilities tend to grow up with a negative self-concept.
Mungoni, who is blind, says over the years, blind children have been denied relevant reading materials. He says this is contrary to the Sustainable Development Goals, which call on governments to ensure inclusive and quality education for all citizens.
Some mathematics, you know, is presented in diagrammatic or pictorial representations. Some subjects, science subjects, are presented, you know, pictorially or diagrammatically. Now, given the fact that in Zimbabwe there is an acute shortage of braille reading material, children with visual impairment have to depend on sighted persons who read out to them books in conventional print. So to actually decode something in diagrammatic representation, it's quite challenging. So you find that this challenge straddles even to higher education, where some institutions insist on mathematics as an entry requirement.
Mungoni says if independence is to have meaning for people with disabilities, government should put together a ministry for such people, as is the case in Uganda, Botswana and South Africa. He says this will ensure that all government policies are sensitive to the needs of the disabled. 28-year-old Hedwig Machina, who is disabled in both legs and uses a wheelchair, shares the same views. She says Zimbabweans should respect the constitution, which states that people with disabilities should have access to education.
Most of the schools are not accessible. Taking a look at the various schools in rural areas and most of other schools in towns, you find there will be stairs, accessibility to the toilets, accessibility to the offices, whereby maybe you want to go and see your teacher or your lecturer. You won't be able to just go maybe by yourself. You actually need someone to assist you. And in rural areas, you find it will be actually an issue for someone to move from home to where the school is. Some of the schools are some kilometers away from home, so one has to find someone to wheel them or to assist them, maybe carrying them on their backs.
Machina says people still discriminate against those with disabilities 30 years after independence. She says there are very few educational programs to educate society on this issue.
People have been taught about HIV. Now everyone knows they can meet someone with HIV and treat them equally. So do we want people to be taught in every way? If there be films being produced in Zimbabwe, let's have at least one person who is disabled who is actually participating in those films. If there is going to be any opportunity in any field or maybe any kind of work, let there be someone also employed in that field with a disability.
68-year-old Harare resident Edward Chideme, who is disabled in both legs, is confined to his house because his shoes, calipers and wheelchair have worn out. He cannot afford to buy them because he is unemployed. One needs to pay $100 to have a pair of shoes made at Parenyatwas Orthopedic Center. A pair of calipers cost $150. Chideme says government should address the crisis facing many like him who have been rendered immobile due to lack of assistive devices.
That's the biggest problem, because our shoes appear ordinary shoes when people look at us. My shoe is going to be specially done so that I'll move and not get problems. But now I can't have that. I just have to go and buy an ordinary shoe, try to fix the socket and move, but I'll be putting myself in danger. The wheelchairs, they are new when you get them, but in the end, the wheels are worn out, repairs are needed, and you're just sitting down. You end up not going even to the groceries because you can't move with the thing because it's not working.
Chideme says government officials need to change their mindset because they are reluctant to meet people with disabilities over their problems.
When you hear he or she is around the area, you try to force yourself to their presence. But you know what people are. Sometimes you end up turning back. But I've made applications through the chairman of my cell. Said it was okay, we'll go to check. We were taking your word. Nothing happened. I'm complaining because I needed to see them. I'm a citizen of Zimbabwe. And I'm still looking forward to meeting these people.
His brother Patrick says young people should be freed from the mentality of thinking that those with disabilities should be secluded from society. Reporting for Studio 7 in Harare, I am Safari Njema.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
For 46 years now, the United States and many other countries have observed April 22nd as Earth Day. Back in 1970, Earth Day was the culmination of a movement born out of growing public outrage at the lack of political response to rampant pollution and gross environmental degradation perpetrated around the country. That first Earth Day attracted over 20 million participants, and since then, the movement has continued to grow and expand to encompass all environmental issues, including most recently climate change. This year's theme is Trees for the Earth. Forests are the Earth's lungs, and as such, are critically important to our well-being. They capture and store the greenhouse gas carbon dioxide and produce oxygen. They regulate global and regional climate systems and release moisture into the atmosphere, which then returns to the earth in the form of rain. For local populations, they are a vital source for food, fuel, medicines, and income-generating forest products such as rubber and nuts. So if a forest is cut down, the negative effect is far-reaching in its degradation of our common habitat. When trees are logged, the trees themselves and the denuded landscapes release their stored carbon dioxide. In fact, deforestation and land use changes produce nearly one quarter of global greenhouse gas emissions. Nonetheless, every year we lose over 15 billion trees due to deforestation, land development, and poor forest management. This degrades our environment and exacerbates both the causes and effects of climate change. The idea behind this year's slogan, Trees for the Earth, is to inspire people to plant trees, 7.8 billion of them, by the year 2020. Nearly 8 billion new trees will help us fight climate change and pollution, slow down environmental degradation, and protect biodiversity. On this Earth Day, let us remember that reductions in deforestation and mass planting of new trees can help curb many of the environmental problems our planet faces today.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And now I hand you over to Chioneso Jani with the youth show, It's Time to Engage.
Hello, Zimbabwe. Good evening. This is Chioneso Jani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today we have a dynamic, vibrant young man, and he is going to talk to us. And his name is Arthur Marara. Hello, Arthur. How are you?
Chioneso, how are you? You're flattering me. You're reading a very long awful about. I'm already flattered. I'm so excited to be with you, and thank you so much to everyone who's tuning in right now. And I know you're making a great impact. So keep up doing the great work that you're doing. And thanks so much, Chichi. I enjoy your shows as well.
Great. First of all, I knew you as a lawyer. Now a motivational speaker. You're here with us, talking to the youth. You've written several books, and it's so amazing. Can you tell us, where do you get the drive and why are you doing the things you're doing?
I've made a conscious decision to help people enjoy their lives, even help people discover their purpose more and more. Many people, the mistake we make is we wake up every day, we don't have a conscious plan as to what we want to do. But one of the things I have found in life is that I wake up every day to a passion to inspire people, to challenge people to greatness. When I think about that, that energizes me. Because I've identified my purpose as being to encourage people, to inspire people, and to nurture the greatness. Something that you don't even mind doing for the rest of your life, even if you're not going to pay to do that. And you know, Chioneso, the future is the youth. If we don't invest in our youth, there is no future to talk about.
You have written a number of books.
for A-levels and those in college, what made you to do that? And why did you choose schools, for starters? Why didn't you choose maybe the law fraternity?
I'm going for the law fraternity. There's something that I'm working on right now. But I just thought the information that I have, instead of just keeping it and maybe talking to one or two people, it was better if I could package it differently. So I'm quite happy that I managed to help people doing their Form 5, their Form 6. But of course, my vision is going to diversify into legal textbooks, because that's one of my areas as well, which I'm quite interested in. So people are opening their eyes, they're seeing opportunities. Instead of just seeing problems, look at the opportunities, take advantage, and make the most of the opportunities. What I just want to encourage people is to take themselves seriously, start from where they are with the little resources that they have, and they should take responsibility for their life. Instead of complaining, they should start making themselves useful.
That was Arthur Marara, founder and chairman of the Greatness Clinic Trust. I am Chioni Sojani, your host on Time to Engage.
Well, thanks very much, Chioni. And in sports news, Zimbabwe sports fans are in for a treat with an assortment of exciting fixtures across an array of sporting events. Reporter Michael Cariati tells us what's on offer.
An appetizing sporting weekend is on the cards for sports lovers, with exciting lineups on the menu in football, rugby and cricket. Kasolaga Premier Soccer League action returns after a one-week break, with Dynamo's Portuguese coach Jorge Paulo Silva still in charge of the club, despite speculation over his future since the two losses in the Independence Trophy to Chicken Inn and FC Platinum. The club executive has given Silva a three-game ultimatum, and the coach himself knows he's sitting on a knife edge, as the Dibare fans are looking for nothing short of a return to winning ways, with the away visit to struggling Mutare City Rovers at Sakuba Stadium Sunday. Club president Kenny Mbaiwa revealed that they've given Silva and his technical team three matches to pick up the maximum 9 points, failure of which they would have sacked themselves.
1 9 points out of those three games, nothing short of 9 points. And if they don't collect 9 points, the whole entire technical team will tell them they will fire themselves if they don't collect 9 points. It means that automatically they are fired. No 9 points, they are all fired.
Dynamos are falling behind, as they are 5 points behind joint leaders Chicken Inn and FC Platinum. Now to cricket. Top class action will also be at Alexandra Sports Club and the Country Sports Club, where the Zimbabwe Women's Cricket Team hosts a four-team 2018-2020 World Cup Africa Zone qualifying tournament that will also feature Kenya, Uganda and Tanzania. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
Thanks, Michael. Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners and experts about the hunger crisis in Zimbabwe. If you wish to join the show, call us at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And now to recap today's top stories. A fired ZANU-PF youth activist clashes with Zimbabwe's youth minister over missing black economic empowerment funds. The United States Agency for International Development says Zimbabwe is a top priority for Washington in the provision of food aid. And MDCT councillors are said to be divided over acting Mayor Christopher Mbanga's move to dismiss town clerk James Mushore. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntunga Milinkomo. This is Chris Gande in Washington, wishing you a very restful weekend ahead.
Siyabonga Jahelidala Chris Gande ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Lichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngomvulo sifuna ukufaka i-constitutional application le-interdict. Interdict yisibopho esiyalisa ubaba uDogora ukuthi i-decision ayenzileyo abantu mhla ka 3 bengayi-implement, especially ama-headmaster leyo pledge.
Inhlanganiso ye-abameli Human Rights Lawyers Network ithi sisiya emthethwandaba idinga ukumisa uhulumende ukuthi abambe abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe.
Sizoyimemezela kakhulu singabantu baseSwazini nabantu banenzansi naseAfrika ukuthi iSADC mayimane isuse uphenyo ukuthi kwenzekalani nangabe ikho uhulumende weZimbabwe ongenzi inguquko ezithize zokutholakala kwaTamara, size sokhona ukwazi ukuthi kwenzekalani.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu kwele Swaziland ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi uhulumende kumele aqhakathekise ukudinga umnumzana iTai Dzamara. Kuwoza Fridays leqembu likaMasikande elama thobanhliziyo lona elilidlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni kaZulu. Inhlanganiso yamagqwetha iAbameli Human Rights Lawyers Network ithi ngomvulo iza kuya emthethwandaba idinga ukumisa uhlelo lukamphathintambo wezemfundo olujonge ukubamba ngamandla abantwana besikolo ukuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umqondisi wenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le umnumzana Thine Mukwewa ubike ukuba bathatha leli nyathelo la ngoba osokufuna ukwenziwa nguhulumende kusephula ilungelo labafundi phansi kokumunyethwe yisisekelo sombuso.
Ngomvulo sifuna ukufaka i-constitutional application le-interdict. Interdict yisibopho esiyalisa ubaba uDogora ukuthi i-decision ayenzileyo abantu mhla ka 3 bengayi-implement, especially ama-headmaster leyo pledge.
Umqondisi we-Habakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo ubike ukuba yena kasoze avumele abantu bakhe ukulandela okufunwa ukwenziwa nguhulumende, ethi izikolo, abafundi kunye nababalisi babhekane lenduko ezimbalwa akaboni ukuba lolu hlelo luzanceda ngani.
Ithi okuqakathekileyo yikuthi i-Ministry of Education kufuze ngabe ikhangele ukuthi ingathuthukisa njani ezemfundo, kodwa sebekhangele kakhulu indaba ze-National Pledge. Thina sibona zani i-National Pledge ayisoze incede lutho ukwenza abantwana ukuthi befunde ngcono. Ayisoze ilethe ama-textbooks, asoze ibhadale ama-teacher, asoze yakhe ama-classroom, asoze iyenze abantu bepase.
Unkosikazi Magodonga Mahlango odume ngokulwela amalungelo abantu ekuhlanganiso yehoza ubike ukuba owakhe umntwana anyeke akwenze lokho, njalo usehle wazisa umphathisikolo ngoba uhlelo lolu lephula ilungelo lakhe lelomntanakhe elokukhonza.
So isinqumo engisithethileyo mina ukuthi nje le umphathi wesikolo ukuthi khona owami umntwana asaphatheke lapho engaphatheka, ngizasuka yena umphathisikolo ngokwakhe as the first respondent, then imsendandela nge-education officer obulawayo, then uMinister Dogora kanjalo nje, ngoba lokho kuyephula ilungelo lami. Engunanzelela futhi kakhulukazi ukuthi ipledge leyi ilokuba iyephula isekelo sombuso kwelizwe kaningi kakhulukazi.
umnumzana Thawana Phuma owake waba ngumphathi isikolo osengumfundisi yena ubike ukuba abantwana besikolo mhlazivulwa bengayi esikolo njalo ngomvulo wonke zingavulwa izikolo abantwana kumele balove idale lomthethwandaba lize limise uhlelo lukadokora.
Njengomuntu owake waba ngumphathi isikolo nginanzelela ukuthi into esingayenza lapha ukuze sivikele abaphathi isikolo ngoba nabo balayiwe bangabe ngavumelani lakho. Sizabhadala i-school fees, i-tuition fees ukuze kwazakala abantu abethu basesikolo. Kodwa singabavumeli abantwana baye esikolo ukwenzela ukuthi abantwana bengayenzi pledge. Lo mphathi isikolo avikeleke aswele umuntu wokwenza i-pledge ngoba abantwana bengekho.
Omunye wabazali uReverend Jennifer Gondwe ubike ukuba njengekholwa amalungelo akhe adelelwe ngakho njengomzali kavumelani lohlelo lolu.
Thina asizange bebuye bezokhuluma lathi besibuza ukuthi babona ukuthi umbono yethu thina lathi sithini. Siyakwamukela yini kumbe asikwamukeli. And then kathesi sebesiya ebantwaneni abangazi lutho abangazwisisiyo ukuthi kutshoni khonokho abakutshoyo ukuthi bapledge abantwana.
Abakade besemhlanganweni lo oqoqwe iZimbabwe Christian Alliance imanyene leHabakuk Trust lezakhamizi zakoBulawayo bavumelane ukuba sebezathandaza ukuba uhlelo lukahulumende lungaphumeleli. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Abakhokheli bomanyano weSADAGI sebekhuthazwe ukuthi basungule uphenyo lokudingisisa ngokunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo ivele komunye wabasakhulayo oyisizalwane sakweleSwaziland, umnumzana Maxwell Dlamini, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center osekwethekeleleni eZimbabwe enqunswe ngabenhlanganiso yeYouth Forum in Zimbabwe ukuzabonisana phezu kokungenziwa ukumanyanisa inhlanganiso zabontanga emsebenzini wabo wokuguquzela umbuso wenengi emazweni azwekazi le-Afrika. UDlamini yena olembali yokubotshwa khona eSwaziland ebotshelwa ukutshengisela ekhonona phezu kombuso wakulelo lizwe ethi kumele inkokheli yeSADAGI le iqakathekise ukudingwa lokuvezwa lapho akhona uDzamara njengalokho okwenzakala ekubulaweni komunye onkokheli yabakubutho kwelelisuthu ngomnyaka ka-2015.
Indaba kaDzamara yindaba esiyibeke phezulu, sizoyimemezela kakhulu singabantu baseSwazini nabantu banenzansi naseAfrika ukuthi iSADAGI mayimane isuse uphenyo ukuthi kwenzakalani nangabe ikhawulumente weZimbabwe ungenzi inguquko ezithize zokutholakala kwaDzamara size sokhona ukwazi ukuthi kwenzekalani. And siyibonile iSADAGI khona ukuphakamisa i-commission eLesotho emva kokuthi kulahleke noma emva kokuthi kushone lo abephethe impi yemasoja khona lena. So siyethemba ukuthi neSADAGI inayo i-jurisdiction yokuthi ingaliphakamisa uphenyo yakubuka indaba yaDzamara kuza khona kubuyiselwa emndenini wakhe nasekhaya kuba kufamily yakhe.
Uthi uDlamini babuhlungu kakhulu ontanga emhlubulweni wonke wangezansi ye-Afrika ngesehlakalo sokunyamalala kukaDzamara.
Njengabantu abasha baseSwazini, njengabantu abasha balapha enzansi ne-Afrika, siyacela ukuthi akhululwe abuyiselwe emndenini wakhe ngokukhulu okushesha ngoba akufanele kulahleke abantu abanqane abaconsent ngokuthi izwe lithuthuka kanjani. Nathi eSwazini nase-Afrika yonke sizawuhamba simemezele kuwo onke abantu emhlanganeni siphinde senze nemikankatho yokuthi akakhululwe uDzamara nabo bonke abantu abasemajele ababoshelwe zepolitiki nalabo abasemazweni ahambile ekudakuleni ukuthi ababuyiswe emakhaya bazokhona ukuthuthukisa izwe labo liye embili bese sesiyakhona kusebenzisana size abantu abasha.
UDlamini ngomunye wabahlukuluziweyo njalo eqhubeka ehlukuluzwa ngoba eveza imbono ephambana leyabasembusweni kunje ebekwa amacala okufuna ukuvukela uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Indlala iqhubeka ihlasela ngamandla endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela iKariba, lapho okubikwa kule nani eliphezulu labantwana asebecake okwedlulisileyo. Inhlanganiso ye-United Nations ebona ngempilakahle yabantwana i-UNICEF ikhangelelwe ukungenela ngokuphindiweyo kulolu daba ngemva kokwethekelela ezibhedlela kanye lemaklinika eKariba kuliviki. Isakamuzi seKariba uNumzana Zebron Masuku uthi abaningi baphila ngokugola ihlanzi abasuke bezithengise.
Ngezulu elinilele lesokungcono kokuthi abantu sebetholathola kancinyane ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthola 5 kg, 10 kg, ukwanisa la ukugijima uyedingani impuphu. But ungakhali insuku ezidlulileyo lezi, umuntu azithi ungathola idola ugijima uyedinga isinkwa etakshop kumbe esitolo ukuthi wezami ukuthi abantwana bangathola isikafu.
Nxa uthe wazigola kuhle ngelanga uthola ezinganani njalo zikupha malini?
Ngelanga mina njengami ngongamanethikwameni lakho kwendlala ngile 5 ngiyakwanisa ukuthola engxenye 10 kg, ingiphela ami $15. So ku-$15 khona lapho ezenza kukhupha khona imali yesikafu. Kuzobuya le mhlanganiso yethu ye-council yakifuna layo lijana khonapho ekupheleni kwenyanga ifuna $30.
Uzithengisa ngaphi inhlanzi lesi?
Kulaba buyayo bezethenga la besiyathengisa, ngikwazi ukuthi bathengisa ngaphi, kodwa hhayi ababuyayo bayabuya sibi ngobuningi babo bezedinga. Abanye bayahlala insonto yonke, abanye abahlala insonto ezimbili belokhu bemele ukuthi baze bagcwale ngenhlanzi ababa bezifuna.
Yiwo umsebenzi wakho vele uvukela eKariba nsuku zonke?
Ye, yiwo umsebenzi wami vele ngumeleleyo wokugola inhlanzi. Akulo omunye umsebenzi engiwukhangeleleyo ngaphandle kokugola inhlanzi. Njalo ngathi njenge-fishing camp yonke, yiwo umsebenzi ovele ukhona. Ngathi umuntu wonke ohlala lapha ongagoli ngamanethi, ugola ngathi ngani okokugola siye inhlanzi okhane esikwenza emakhaya.
Ithwayini lehuka kuphela?
Ithwayini lehuka, ye. So yiwo nje umuntu wonke olapha e-fishing camp umsebenzi awenzayo.
Ngamanzi asekhona kathesi eKariba khonapho ubona ngani lizathiya okwesikhathi eside lo nyaka?
Hhayi, sizadonsa size sefikele umsizini yomnyaka ozayo, kuyabe kungcono sibili.
Ezinye iimuli eziphila ngokuthiya ngokugola inhlanzi ongathi zenza njani lazo kudaba lwendlala lapha?
Kakhulu ngakhathi izifelwakazi yibo abantu abahlupheka kakhulu ngokuthi bagola ngani ngethwayini. So ungakhali ezifelwakazini lapho kule ndlala khona enzima, kuye kuthi kithi thina esingamadoda kube ngcono. Njalo labana ababuya bezesithengisela ngapho ngathi ibhede lakhona lenza $20 ngokuthi singavela singabantu abangalimiwa, simelele ukuthenga iinto ezibuyayo ezisuka emakhaya.
Umumbo we-$20 lo ligogogo kumbe i-50 kg? Umnumzana Zebron Masuku isakhamuzi seKariba sixoxela ekhona le eKariba. Live Talk lamhlanje sikhangela indlala yona ebikwa ihlasela ngamandla elizweni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu emhlabeni jikelele lokhe bekhalela umculi weMelika obedumile uPrince, yena obhubhe izolo ekuseni emzini wakhe esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. imbangela yokufa kwakhe lokhe ingakaziwa. Izakhamizi zeMinnesota zidane okwamagama ngokudlula kukaPrince, yena ongazange athuthe ayehlala kubo Hollywood lapho esedumile njengabanye. Umongameli Idris Deby wakwele Chad sekhethwe ukuthi abuse okwehlandla lesihlanu ngemva kokhetho oluqhutshwe izolo. UDeby unqobe ngesilinganiso esedlula amathuma isithupha ekhulwini, i-61.5%. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umbiko wezamalungelo oluntu owethulwe lugatsha lweState Department omnyaka ka-2015 utshengise umkhuba omubi okuncindizela abaphikisayo ikakhulu intatheli zindaba loZulu Mathupha. Indawo zonke zomhlaba kukhanya sekwanda ukubandlulula ukuncindizela kokwethulwa kwembiko. Abaphikisayo bencitshwa ithuba lokwethula imbono yabo, kwesinye isikhathi kubulawa abanye, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana John Kerry. Lolu gwalo luveze njalo ukuthi kulabo hulumende bakantando kayiphikiswa abancindizela abaphikisayo, bebethusela, bebabopha, besehluleka lokwenqabela ubudlwangudlwangu obamalwa ecatsha. Ekhuluma ekwethulweni kwalolu gwalo, umnumzana Kerry uthi abanye ohulumende bapha uZulu inkululeko engayisiyo yeqiniso ngoba inkululeko iyinsika yokuthula.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Balandeli benguqo, sokwisikhathi senu, imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League iqhubekela phambili ngempela viki lapho ezikamagebhula ezizabhuqana khona leziqholo zeJwane. Kubika intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leChicken Inn okuyilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba imidlalo enemibili esidlalwe lonyaka lizemukele leHowmine enkundleni eluveve. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leLebulawayo City enkundleni eNyamunga, kuthi eleFC Platinum lizemukela eleChapungo ngaseMandaba. Ngesonto iqembu leTriangle lizancikilana leqembu leBotha Strikers enkundleni yeGibo, kuthi iqembu leChorocho lizadibana leHighlanders enkundleni eBapa Fields. Ekhuluma phezu kwalomdlalo ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe uthe lomdlalo uza kuba nzima ngoba uphakathi kwamaqembu abunjwa ngabadlali iningi labo abaphuma edolobheni lakoBulawayo.
Even though it's always tricky, you know, they have a design. They have a little one every day, you know. They have a lot of money, you know, they have a lot of money. So it depends on me, you know, they have a lot of money. Those who I was in Serio, they have a lot of money, they have a lot of money, they have a lot of money.
Kweminye imidlalo ezadlala ngesonto, iqembu leCape United lizadlala leHarare City enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leMutare City Rovers lizemukela iqembu leDynamos, lona eliqhuba nzima kulezi nsuku, njalo kubikwa lilaye umqeqeshi walo uPaulo George Silva ukuba anqobe kuyo yonke imidlalo emithathu elandelayo ukuze aqhubeke lokhu esebenzela leli qembu. Elinye njalo iqembu eliqhuba nzima kumidlalo yalonyaka eleWange lizadibana leqembu elingene lonyaka kusigaba sePSL elengeze iPlatinum enkundleni yeColliery. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ku Woza Friday lamhlanje sileqembu likamasikanti elaziwa ngokuthi Mathobanhliziyo, lona elilidlalade elitsha elithiwa Isiqhazu. Uyalandisa uBenedict Nhlapo.
Hey, sis.
zinsizwa siphumalene cholocho mangena thina yonyakaza magwalo
leliqembu libunjwe uDavid Ncube insizwa secholocho ngo-2008 aleso skadi lalisabizwa amabalengwe phansi kwaleli gama lethula amadlalade abalisa abenguni wajika umajika lelithi amajaka amahle ngo-2014 lapho elaguquka khona igama lathatha leli elithi amathobanhliziyo kanti ke leli dlalade elithi isinqazu ngelakuqala phansi kwaleli gama. UDavid uthi bezwa le ethi isinqazu ihlabusa bahle bathi kube yiyo okwethiwa ngayo leli dlalade.
Isinqazu siyancoma lapha kushukuthi kahle kahle indoda incoma unkosikazi wayo ukuthi inkosikazi sidala sathandana sesiside lesikhathi sisonke kodwa uhleli nje umuhle inkosikazi wami ungikhumbuza lapha ngalezi yansuku siqala nje ukubonana ngisaqala ukukweshela yabona iyancoma kahle kahle sincoma abantu besifazane
leli dlalade lengoma ezilichumi lesithupha zona ke zimumethe inkulumo ezehlukeneyo kulale ethi athethwa kanjani kube lesizothwala umqhele ilahle kulelo lizwe qaphela lezinye kukhona ke le ethi sibuza kuwe esungulwa kubanjwe isigcinci sebhonga usizwe sesibongelela lapha ke bathi bona kabathinteki ngomabona bulawe omabaleka belindiwe
imina wethu silwane sidalwe isobhu beso samle phesha komfundo ugwabaza kwakhuphuzelisise emadodeni bathusha bashiya basemzini yinkunzi evele ngelundo ediphile sinezivele ngomgogodla ukugudlugudla ukunyakaza kwesitimela kangichaza ngoba simshayisa umuntu ezidalele ezozenyapha isilwane esingenazigi yindwe mabala
makhulu-ke amaphupho aleli qembu lifuna ukwaziwa umhlaba wonke lifuna njalo ukuncedisa abaculi abasacathulayo. Leli qembu lifisa njalo ukusebenzisa umculo ukufundisa abasakhulayo ngempilo kanti umculo waleli qembu uFundani Ndlovu uthi lokhu bakwenza ngomculo.
Sibheka isimo esiphila kuso esingabantu umhlaba wonke jikelele kusemakhaya kusezikolweni kusemsebenzini nala esihamba khona nabantu nje siphila yize nasemculweni sicula ngazo zonke lezo zinto lezo esihlangabezana nazo esazi ukuthi into esicula ngayo kube ukuthi nawe mangabe uyilalele ekhaya uzithole nawe uthinteka kuleyo nto leyo.
Amathuba amahle aphuma enkundleni ngale lapha abazihaya khona begiya ngetalenta labo kanye ledlalade labo. Melestro 7 e Johannesburg kwele South Africa ni uBenedict Mhlapho.
Sazis tumane ngoma
Ngamathoba nhliziyo lawo omasikandi behlabela ke kamnandi bekuhlelo lwewoza Friday sesambile isikhathi mthokazi omuhle kodwa asikwazi ukuphuma enkundleni singadlalanga ingoma kaPrince Umuyi yena ophuphela izolo siselidlalela enye yenkoma zakhe ezidumileyo uPurple Rain. Ngomuyi uPrince eqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje makalale ngokuthula kwaneleke okwalamhlanje kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe Live Talk njalo sikhuluma ngendlala olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilahle.